Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 19, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoita musangano nevemabhizimusi panyaya yekutengeswa kwezvinhu muzvitoro nemari yekuAmerica. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vari kuchema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. Vatambira mari idzi vanosanganisira varayiridzi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wodzikiswa asi nyanzvi dzichiyambira kuti muZimbabwe hazvina zvazvinobatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi yaita musangano nevemabhizimusi wekuziya nyaya yemitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Bandiko reRBZ rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit ndiro rakokera musangano uyu. Pane mashoko ekuti mamwe makambani ari kuwana mari yekunze nemutengo uri pasi kuRBZ, asi otengesa zvinhu zvacho nemari yekuAmerica chete kana kuti nemari yemunyika vachishandisa chikero chemari yekuAmerica pamusika wemukoto. Hatina kukwanisa kubata vakuru veRBZ kuti tinzwe nezvenyaya iyi, asi gurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kushushikana nekudhura kwezvinhu.
Zvakangooma kumakonsuma, kune suva notenga kuti unenge uchida zvinhu zvemumba kubva kusalti, sugar, mafuta, sipo, chingwa. Ndichireva zvinhu zvinodiwa mumba yega yega. Asi kana zvanzi zvinotengeswa nemari yekunze chete, ivo vachiti vatengi vanotengesa vacho vari kuda maUS, nekuti kwacho kwazviri kugadzirwa kuri kudiwa maUS. Saka isu seMinister of Industry and Commerce, chinangwa chedu ndichekuona kuti consumer kana kuti mutengi ari kutengawo zvinhu zvaanoda mumba mega mega nemutengo wakangokodzerawo, asi pari zvino zvaomera mutengi. Ende ivowo vanotengesa vachiti zvavaomerawo kwavari kuhodhesa. Asi zvakadaro inyaya inotauriranwaka kuti topagadzira sei.
Mashoko egurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza vachitaura neStudio 7. Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe apinda mumusangano wanhasi mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu.
Vanogadzira zvinhu vatingatiba manufacturer, masupplier vezvitoro, maretailer, mawholesalers vasangana neFinancial Intelligence Unit, bandiko reReserve Bank of Zimbabwe, iro rinosimbaradza kutedzwa kwemitemo inenge yakatarwa nebhanga nehurumende ine zvekuita nekufambiswa kwezvemari uyewo nezvemitengo yezvinhu zvinogadzirwa muno kana zvinobva kunze.
Chinangwa chemusangano changa chiri cheichaizvo?
Donzvo ranga riri maringe nekupararira kwanga kwakuita kutengeswa kwezvigadzirwa kunyanya-nyanya mabasic commodities nemayusa chete vezvitoro nevemabhizimusi vanogadzira zvinhu vasasabvuma mari yemuno muZimbabwe. Ndo ranga riri rimwe remadingindira, asi tingati pakupera kwezuva nhaurirano iyi yafamba zvakanaka. Uyewo mabhizimusi akasiyana-siyana nemaassociations akasiyana-siyana anosanganisira Confederation of Zimbabwe Retailers, Confederation of Zimbabwe Industries, uyewo neZimbabwe National Chamber of Commerce vange vachipawo zvavanofunga kuti zvinge zvichigadziriswa nehurumende maringe nekuti mitengo iterame isarambe ichingokwira uyewo mari yekunze isarambe ichingokwira mutengo wayo kunyanyanya pamusika mutema. Saka rimwe remadingindira anga achiongororwa.
Ndezvipi zvisungo zvamabuda nazvo?
Kurudziro yabuda ndeyekuti zvinhu kunyanyanya mabasic commodities zvinofanira kuwanikwa nemitengo yose kumari yose iri kushanda munyika. Kana mutenge aine mari yemuno anofanira kukwanisa kutenga chingwa, shuga, munyu, hupfu kana mafuta ekubikisa. Zvimwe chetezvo, kana akauyawo aine foreign currency anofanira kunge achikwanisa kutenga zvinhu izvozvo nemari iyoyo. Saka chandinoona chasarira ndechekuramba tichitsvakurudza kuona kuti mutengo weinterbank ndiwo here mutengo wemari yeforeign currency unokwanisa kuita kuti munhu kana achizotengesa zvinhu zvake nemari yemuno anokwanisa kuzonge achiwana foreign currency yekuti azodzokera kunotenga zvinhu zvaanenge ahodha izvozvo. Saka ndingati nini hurukuro yaenderera mberi mune zvakanaka.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawa vaimbova gurukota rezvemari uye vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti.
Hongu mukoma Blessing, muZimbabwe mani chipitipiti chemitengo iri kungokwidzwa, inflation kutaura kuno kwandiri kutaura nemi ya pa 430% pamafiga akabuda eZimstats vhiki yapfera. Inflation iyo yanga yasvika pa 191%.
Zvinoreve izvi takatarisa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation pasi rose.
Zvoreva kuti Zimbabwe yane highest level of inflation. Chiri kunyanyokatyamadza veruzhinji ndevekuti pane makambani akawanda ari kunotora mari paauction. Votora mari iyi nemari yakachipa, asi mustoro vanhu vakuwana zvitengeswa zvichitengeswa nemaus dollars, kunyanyanya mafuta, kunyanyanya mukaka nezvimwe zvakandodaro daro. So zvinorwadza vanhu because vanhu vari kutambira RTGS. But ivo vemasitoro acho vari kutaura kuti kwatinozvitora zvinhu izvi tiri kutenga nemaus dollars, saka muda kuti todini.
Izvi zvinorevei takatarisa mabatirwo eupfumi nehurumende?
Zvazvinongoreva ndezvekuti Mutuli Ngube atadza kutungamira Ministry of Finance, njuga dzarema. Togara tichitaura isu kuti dai vango bvisa auction system, dai vangodzorera mari yekunze yeus dollar, vapeya macivil servants mari yekunze, dai vaalawa maimporters kuti vatengese zvinhu zvavo nemaus dollar, zvataingoita mugore riya redollar for two regovernment of national unity.
Zvii zvichaitika kana hurumende ikasaita zvamuri kukurudzira izvi vabiti?
Zvinhu izvi zvicharamba zvichinetsa. Manje manje uno rate rinenge ratopa 1000 US 1000. Zvoreva kuti hapasina kuraramika kunenge kuripo. Iko zviri kutaura kwandiri tanemi 5.4 million yemaZimbabweans vaakurarama on less than US $1.90. So taakurarama zvetsaona, taakurarama zvechitsotsi, taakurarama unge mpeva. Nekubirikidzana kwechihurumende chatadza chakoniwa. Dollarize, pay civil servants in US dollars, pay my pensioners in US dollars, ndo solution chete. Vakoniwa varume ava. Zvokwadi namaidzororo, varume vakoniwa.
Vaimbo vegurukota rezvemari uye vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vari kuchema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. vatambira maridzi vanosanganisira varairidzi. Kunyange vashandi vari kuti vave kuda kutambiriswa nemari dzekuAmerica nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vashandi ava. Vashandi vari kuchema-chemawo kuti hurumende inongowedzera mari yainoda pasina kutaurirana. Asi gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakagadzirira kuramba ichiita hurukure nevashandi vayo nezvemihoro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zinunga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander.
Havana kutaurira zvakanaka nokuti chekutanga increment iyi hachizi chinhu chikazowedzerwa nekuteurirana kunegotiation. Hurumende yakanoimplimenta yakisataurirana uyezve itanga ikoreraezve kudarika zvavanga vari pana January na February.
Zvino sevashandi munoona kuti zvii zvingaitwe kuti nyaya dzigadziriswe idzi?
Iri kuchinja chero zuva imene chinuza vhaliu chero zuva chinuza vhaliu. Zvakafanana nekutatanisa mhepo. Tinozwazve kuti kune kuhelti vapihwa mari inenge yakati wandei. Tiri ukatarisa kuti kana mari iyoyo ichingori muuroko wakare imari yekuti ichashaya basa manje manje. Saka isusu tanga tichiti kuti izvi zvinhu zvigadzirike ngavangotipa mari yedu nemaimplements yedu muus dollar.
Munoona hurumende ichibvuma here? Makambopinda misangano yakawanda ka?
Tane 2 years tichiedza kuti tionesane. Hurumende ichiedza sekuti havazozvigoni kuzvitakura. Asi maonero atakuita iko zvino ndofunga mapamamirira zvaita tichiona kuruza vhandi kwaita local currency. Totarisira zvinhu zvokuti vachaonawo kuti nofunga vashandi vedu zvinhu zvavaigara vachitaura ndo zvinhu zvinogona kuita kuti tibude mudambudziko irori. Uyezve ndofunga munoziva kuti takaita danho rekuti isusu takati takuda kubuda muNGC. Munova muitwa nhaurirano nesu naye neemployer wedu.
Zvino mukabuda mumubatanidzwa uyu hazvikudzorerei kumashure here?
Nenyaya dzekuti dzidzi tinenge tichitaura zvinhu zvekuti ngatibatirane takadai hurumende inenge ichitora nguva kuti ibvite nokuti kana tiri paNGC tichingosangana zvekutaurirana hazvina collective bargaining mukati. Saka mukatarisa constitution yedu yakaita into effect imwe ini implementing effect muna 2018 muchaona kuti right yekuitira collective bargaining irimo. Saka tiri kuti aiwa NGNC haitibatsire tichipa hurumende simba rakawandisa uyezve takuona nyangwe vezvemari vaakutanga kutaura kuti havashandika kupai mari yakati isusu tikatataurirana tikazonotaurirana zve tiri kuona sekuti havasi kudarana kutobhuti vawedzere kune zvavanenge vaanaudza. Saka tiri kuti isusu aiwa
mutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vari paRunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari waderedzwa nemasendi matanhatu ekuAmerica. Dizili rave kutengeswa nedhora rimwe chete nemasendi makumi masere ekuAmerica kana kuti US$1.80, ukuwo peturu yave kutengeswa nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe kana kuti US$1.70. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hadzione izvi zvichibatsira kudzikisa mitengo yezvinhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Tangisisa kuderera kwemitengo yemafuta kunobatsira kuderedzawo mitengo yezvinhu munyika. Cost of production inoderera kana mitengo yemafuta yakaderera. Saka zvinobatsira kuita kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese muekonomi inge ichidererawo zvakare. Sezvamunoziva industry yese whether vari kuwana rugadzira manufacturers, maretailers, uye even vari muservice sector wana affect kwa nekukwira kana nekuderera kwemutengo wemafuta saka zvakakosha izvozvo zvino batsiro takada kuita kuti mitengo yezvinhu overall yatikati inflation iti dererewo.
Sei mafuta ari kudzika kudai so muZimbabwe?
Zviri kukonzerwa nezvinhu zvakawanda. Hatichekutangisisa nyaya yeglobal demand. Sezvamunoziva globally tine dambudziko reinflation, nyika dzakawanda pasi rino dziri kusangana nedambudziko rekukwira kwezvinhu, high inflation. Saka high inflation yaita kuti vemabhanga vemacentral bank across the world wakwidze interest rates. Saka kukwira kwema interest rates uku kwaunza hatigati uncertainties kana kuti mafears yekuti global economy inogona kuderera gore rino. Saka izvozvo zvinoita kuti demand itiderere, demand yefuel iderere. Kuderera kwedemand yefuel ndokurewo kuderera kwemutengo wefuel. Uye chechipiri kuona United States dollar ichikwirira in terms of value against my currencies akawanda. Saka izvozvo zvinobatsira zvakare kuti mutengo wemafuta utidereiwo.
Asi chii chinopa kuti zvinhu zvirambe zvichidhura muZimbabwe kunyangwe mafuta akadzikiswa mutengo, Dr. Chitambara?
MuZimbabwe nenyaya yekuti mataxi edu generally ari pamusoro zvakanyanya, uyewo zvakare even the cost yekutransporta fuel kuiunza munyika iriwo pamusoro. Saka zvinoita kuti even though maprice akaderera globally, munewo maanoderera but haanyanyi kuderera nechikamu chakakora.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chipatara cheUnited Bulawayo Hospitals chazivisa nhasi kuti chave kumbomira kukotsirisa vanhu vanenge vachida kuvhiyiwa nekuda kwekushaya mishonga. Varwere vanoda kukotsiriswa vanonzi vatenge mishonga yavo voga. Izvi zviri mutsamba yanyorwa nemukuru mubazi rezvekuvhiyiwa kwevanhu kana kuti clinical services pachipatara ichi, Dr. T. Mushawarima. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vanzi vanga vari mumusangano. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinozviziva kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe havana aya atingati pamedical aid. Chidimbu chinodarika 90% yevana vemuno muZimbabwe vanotopona nekushandisa zvipatara zvehurumende zvemakanzuru kana kuti mamission hospitals aya.
Nechikonzero cheivarusike?
Nekuda kwekuti havakwanise kuti vange vachienda kuma private hospitals uko kunodiwa mari yakawanda zvikuru. Tonawo zvekare kuti pane vaya vane medical aid vavo, vazhinji vavo vane medical aid anoshandisa RTGS ayo asingagamuchirwe nema service providers akawanda. Zvoreva kuti zvipatara zvehurumende kana kuti mapublic hospitals kana asisakwanise kupa maservices sezviri kurehwa kuUBH, avo vaakuti maoperations aya ekuti munhu anobhuka wozonzi unozouya musi wakati havasi kukwanisa kumaita pari zvino izvi nekuda kwekuti vari kushaya mushonga wekukotsirisa. Izvo vave kuti vanhu kana uchikwanisa iwewo unofanira kunge uchizvitengera mushonga iwowo kuitira kuti ukwanise kukotsirisa paye paunenge uchiitwa operation.
Hakusi kutyora kodzero dzevanhu here takatarisa nyaya dzezveutano hwavo?
Tinoona izvozvo zvichityora kodzero dzeveruzhinji kunyaya dzezveutano. Bumbiro redu idzva reconstitution rinotipa kodzero yezveutano kana kuti the right to health. Asi kana vanhu vakutadza kuwana access kuma health services iwawo ayo anenge achinzi nebumbiro renyika, mumwe nemumwe anenge aine kodzero yekuwana yatinoti health care services, zvoreva kuti kodzero dzevanhu dzinenge dzaakutotyorwa. Asi chiri kutinetsa ndechekuti iwo mushonga wacho uri kurehwa iwowo unoita kuti munhu akwanise kunge achikotsira kuti aitwe operation. Handi mushonga unodhura kwete.
Ii mari sekunzwa kwamuri kuita
$1.50 pamari yemaUS dollars. Saka tinoramba tichikurudzira kuhurumende kuti mabasa ezveutano ngaakosheswe uye ngakuiswe mari yakakwana.
Zvinobatsire izvi pakaiswa mari yakati wandei mubudget?
Kuitira kuti tideredze kana kudzivirira njodzi yevanhu vanopedzisira vorasikirwa neupenyu, avo vanenge vasingafanirwi kurasikirwa neupenyu, nematambudziko anokwanisa kunge achigadziriswa kana kudzivirirwa ndounge munhu awana utano hwakakodzera nenguva chaiyo chaiyo. Ndiwo zvekare kuti dzimwe nguva iro bazi rezveutano rinononoka kuita kuti richipiwa mari kubva kuMinistry of Finance, zvoita kuti absorption capacity yavo yenational budget inge iri low. Saka tinoti aiwa, kamari yamunenge maallocatewa iyoyo kunational budget, itai kuti mari iyoyo inge ichidisbaseswa ichienda kunobatsira mabasa ezveutano.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota runoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidau vanonzi vashaya nechinofungidzirwa kuti chirwere chemwoyo vari kumba kwavo muHarare. Nepfenyuro yeZBC inoti Senata Chidau vakaberekwa muna 1954 uye ndo vakave meya mudiki diki munhoroondo yeguta reHarare, apo vakatungamira guta muna 1984 vaine makore 20 ekuberekwa. Vaivewo sachigaro weAfrican Banking Corporation Zimbabwe uye vari mumakambani akaita seManders Group, vakavambawo kambani yeKuchi Group of Companies. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vasvika muIran nhasi uye vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wenyika yeTurkey vaRecep Tayyip Erdogan yekukurukura nyaya yekuti Ukraine ingabvumidzwe here kutengesa chibage, fotereza nezvimwe. Mutauriri weUnited Nations vaFarhan Haq vanoti nhaurirano idzi kusvika pari zvino dzasvika pari nani. Kunyange hazvo muEthiopia mune hondo pakati pehurumende nevakaipandukira, uwandu hwegorosi riri kutarisirwa kukohwewa huri kutarisirwa kukwira kusvika kuzvikamu 90 kubva muzana kana kuti 70%. Nyika iyi inoti iri kuedza kuti isatenge gorosi rakawanda kubva kune dzimwe nyika. Kunyange izvi zviri kupa chiedza, vanhu vakawanda muEthiopia vachiri vakatarisana nenzara, zvikuru vakatiza misha nekuda kwehondo. Vanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vakasarudzwa nedare reparamende kuti vave pavamwe vatatu vakasarudzwa kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvinotevera kutiza munyika iyi kwemutungamiri wenyika vaGotabaya Rajapaksa zvichitevera kuratidzira kwevanhu munyika iyi. Vamwe vakasarudzwa ndava Dulas Alahapruma nava Anura Disana yake. Chirongwa chedu chelive talk, the connection na 8 PM nasi, tiri kutarisa nyaye kuratidzira kuri kurongwa nevanhu munyika svondo rino uye kushaya mabasa kwevechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe yoita musangano nevemabhizimusi panyaya yekutengeswa kwezvinhu muzvitoro nemari yekuAmerica. Vamwe vashandi vehurumende nhasi vatambira mari dzavo dzakapetwa kaviri sezvakavimbiswa nehurumende, asi vachichema-chema kuti nekushaya simba kwedhora remunyika kungotambiriswa mutero wembwa. Vatambira mari idzi vanosanganisira varayiridzi. Mutengo wemafuta edzimotokari wodzikiswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lange njabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 19 Ntulikazi 2022 Praxis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yamafuta ezimota yehlile ngamasenta kwelemelika isithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Sokuqhamuka udubo lokusekela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospital UBH. Isiphatha amandla sebandla lemthwakazi Republic Party nomzana Mudenda Chirumbu ukuthi amabandla amaningi abalisa elibusayo lele-CCC awanakekeli isigaba seMandibeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti awemelika ayisithupha. Loko kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Ilita yepetulu yehle isuka ku-$1.76 yaya ku-$1.70. Kuthi idiesel yona yehle isuka ku-$1.86 yaya ku-$1.80. Ngeviki edluleyo lintengo yehle ngamasenti amabili. Kusenjalo ibhanga elikhulu lelizwe namhla lithule umniningwane ephathelane lokuthengwa kwecoin legolide eliza kwethulwa nguhulumende ngolwesihlanu. I-Reserve Bank of Zimbabwe ithi injongo yale icoin yeyokuthi abantu bagcine uhlonzi lwemali yawo njengoba idola leZimbabwe ligugudeka njalo nje. Leli bhanga lithi leli coin lizathengiswa ngedola lakwamanye amazwe kanye lelakuleli. Kanti lo olithengileyo kumele aveze isithupha lobufakazi bekheli yalapho ahlala khona. Lithi njalo umuntu uyazikhethela ukuthi uyazigcinela yini leli khoyini kumbe uyaligcinisa ibhanga. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU umnumzana Jafet Moyo. Waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokwehla kwentengo yamafutha.
Xa sikhangela ukwehla kwamafutha isikhathi esidlulileyo akutsho ukuthi intengo yezinto iza kwehla, kutsho ukuthi indlela izinto kade zikhwela ngayo yiyo engatshintsha. Besibona ngokuthi nxa amafutha ekhwela ngokuphuma kwelanga, ngokutshona kwelanga, kumbe ngeviki ngeviki, kumbe ngenyanga ngenyanga, lama prices lawo alandela ke ukukhuphuka kwamafutha. Kodwa nxa kuyikuthi amafutha ayehla, kutsho ke ukuthi intengo ingala isendaweni lapha ebikhona okwamanje. Kutsho nje ukuthi ingxenye ukukhuphuka kwezinto yikho esingathi sokulobubelo. Into enhle okumangalisayo ke ukubona intengo yamafutha isehla, ngoba kutsho ukuthi i-rate in which ama-prices ezinto akhwela ngayo aseza kuma. So kuyajabulisa nxa sibona loba kungamasenti amabili kumbe amathathu mbe yodwa, kodwa kungabe kutshengiselela nje ukuthi kungaba le-stabilization kundaba yentengo. Kodwa kutsho ukuthi sesiphumile kunkinga ekade vele siyikhangele.
Kodwa libona kusiba lokuzinza elikhuluma ngakho yini baba Moyo, ngoba sihlezi sisizwa likhala njalo lisithi osomabhizimusi abaningi sebengamagovu.
Inkinga ekhona yikuthi esingathi ngokubangela intengo kasomafutha kuphela, indaba esiyibiza sithi yi-exchange rate kumbe okutholakala khona imali yangaphandle kwamazwe njengoba abantu bayithola ke emfika omnyama. So nxa singathi kuba lobubelo nxa kuyikuthi amafutha ayakhwela, kodwa kukhona ke okunye abamosomabhizinisi abangakusebenzisa ukuze bebe belokhu bekhuphula phela intengo yezinto. Indaba ye-exchange rate siyibona ingakatshintshi, yilokhu ikhwela ngensuku ngensuku. So loba nje sithi kuse ukuthi kule-stabilization ngapha emafutheni, kodwa aluba le-stabilization iyatholakala njalo nje naku-exchange rate aluba kuba nobubelo.
Sibone njalo uhulumende namuhla sethula imininingwane ye-coin eliyigolide lelathi lizathengiselwa abantu abafuna ukugcina uhlonzi lwemali. Libona lisebenza kuhle yini lelo coin? Impela abantu belamukela bezwisisa ukuthi lisebenza njani?
Nxa sikhangela kumbe sikhuluma loZulu ama-members bezisebenzi kunhlanganiso esibamelelayo, abaningi ke kabala singathi information eneleyo ukuthi ke indaba le yama-coin izanceda ngaphi. Sibona engani kuthiwa khona kumbe izisebenzi zibona engani indaba yama-coin leyi kayibuyelanga izisebenzi, ngoba phela balutshwana kuzisebenzi abazafinyelela ukuthi bayathenge ke lawo ama-coins. Asiboni ke lamaganyane eza kwekela ke ukuthenga ama coins wewatu ine wabuye njalo bekine za leo mali ya ngapandi wa maze bezi kwenile wona kivona ngani akula mketo oza kwa lisa ukuti batine konge kukubili ama coins wabuye kwenile mali ina poti jesike kuti isaba nabai ya haba nje ngati bebe sebe iswele ngati nema benji iswele li mali ya ngapandi wa maze.
Mnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. So kuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Lokhu kuvele encwadini elotshwe ngesinye seziphathamandla zalesi sibhedlela uDokotela Trust Mushawarima ethi abafuna ukuhlinzwa sokumele bazithengele ijekiseni lokulalisa ngoba selisilela esibhedlela lesi. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eWobulawayo.
Izigulane ebezimelele ukuthi zihlinzwe esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals esiwobulawayo zaziswe ukuba sekumele zizithengele imithi yokulaliswa lapho zisiyahlinzwa. Omele abongi eUnited Bulawayo Hospitals abaphansi kwenhlanganiso eyeZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uthi sebenza nzima kulandela lesi sinqumo.
Sibone iUnited Bulawayo Hospital ibhale incwadi ukuthi abagulayo basithengele imithi yokuthi isebenziswe theater. Imithi leyi iyadula kakhulu ukuthi abantu abakwanisi ukuthi bakwanise ukuthi bayithenge. So siyakhuthaza ukuthi i-government ikhangelele lokho ukuthi ifakile imali izibhedlela ukuthi zikwanise ukuthenga imithi leyana ukuthi sikwanise ukuncedisa abagulayo.
Umgcini sihlalo wezempilakahle edale lephalamende uDokotela Ruth Labode uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okuncedisa esibhedlela lesi.
Zwana, it is a standard policy ukuthi if there is you don't have enough anesthesia, you must keep it for emergencies. So the hospital has done the right thing. When they buy, then all shall be well. I don't know whether the anesthesia is not there because of lack of funds or because there's a shortage in the country. I can't really answer that since I'm on public here.
Umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro ephendula imibuzo mayelana lokusilela kwemithi, amaphilisi lamajekiseni esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital uthi lokhu kungamanga akusiqiniso okulotshwe isiphathamandla seUnited Bulawayo Hospital. Inengi likhathazekile ngokusilela kwemithi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals ngoba sinakekela izigulane ezisesigabeni zonke zeMandebeleni, eNkabazwe lakoBulawayo. Omama abazithweleyo bathi sekulesikhathi eside bezithengela imithi lempahla yokuncedisa bebeletha, njalo osekuse United Bulawayo Hospitals akuqali kuke kwabakhona njalo ngomnyaka ka-2008 lapho izigulane bese zizithengela imithi ezibhedlela ezweni jikelele. Kusenjalo umbukiso we-Mine Entra uyaqala kusasa koBulawayo, njalo amalungiselelo akhona asefike esibangeni esiphezulu. Umqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele uyakuchaza lokho.
Konke sokume ngomumo ngaphandle kokuqala kwe-Mine Entra kusasa ngolwesithathu mhlazi majumi mabili kuyonale inyanga kaNtulikazi. Ngikhuluma nginje ababukisa bavela kumagumbi amane elizwe bamadasa baletha izinto zabo abazabe zibuyisa, ingabe imitshina emikhulu, ingabe izimoto abazithengisayo, ingabe ngama-services abazabe bewabukisa kulumbukiso omkhulu owe-mining engineering ne-transport sectors. Lokhu kwenzakala ngemva kokungabikho kwalumbukiso okweminyaka emibili edlulileyo kubangelwa lubhubhane lwe-COVID-19. Abamahotela labo bayafakaza ukuthi izethekele ezivela ezindaweni ezingaphandle kwaKwaBulawayo seziqalisile ukufika zigcwalisa amahotela. Sasa ke intambama sile welcome cocktail ezabi isenzakala khonapha eZimbabwe International Exhibition Center kulapha abanxusiweyo ngolwesine. Sile mine intra conference le official opening eqala ngo 8:30 ekuseni. Umongameli wakuleli udokotela uED Mnangagwa uzabe eyivula ngokusemthethweni i-mine entra kuleyo conference. Ngolwesine sizabe sile i-charity golf challenge eBulawayo Golf Club kulabo abathanda ukudlalayo umdlalo wegalufa bangafika eBulawayo Golf Club. Emini kusukisela ngo 2 sizabe sile explore the beauty of Bulawayo City Tour kulabo abathanda ukukhwabitha indawo ezinhle zakoBulawayo abangazaziyo ikakhulu izethekeli zethu. Siyakhuthazwa kulabo abafisayo ukuthi babe kuthiwa leyo babe bese Cock Fountain ngo 2:00 emini.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Ufisa ukubuya kenze kanje kulula kakhulu. Ta-register kuwebsite yethu ethi www.zitf.co.zw. Kumbe njalo abuye nawo ngokwakhe mathupha azothatha i-business invitation ticket azayisebenzisa ukungena ku-exhibition center engabhadalanga lutho. Siyancusa ngobuningi benu osomabhizinisi abakhulu, osomabhizinisi amancane abasafufusa abakwi-industry le e-mining engineering kumbe i-transportation abafisa ukufunda ukwabelana ulwazi ukuzwisisa ngezinto ezijiyeneyo ezikwi-industry ukuthi beze ngobuningi. I-mine entra ubuhle bayo ukuthi iletha abantu abajiyeneyo, iletha abathengayo, iletha abathengisayo, iletha ama-policy makers ngoba nxa umungamele siza wansuku bathi ungamele wengatsha zikahulumente ezijiyeneyo bezokwabela ulwazi uzulu abantu abakuleyo industry. So sinanzelela ukuthi i-mining industry ilomgomo wayo ukufinyelela ku-$12 billion industry ngo-2023. So sithanda ukuthi khona sichwayisise ukuthi khona sebengapi kulo mgomo. Ababukisi abadlula ikhulu namashumi ayisithupha 160 sebebhalisile ukuthi bazabe bephatheka kulombukiso. Leli nani ligoqela ababili abavela e-China le-South Africa. So hayi uZulu uyakhuthaza ukuthi khona azebuka lokho esikulethelwe ngababukisi bethu.
Umbukiso owe-mine entra umanyanisa abakulumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Tambo Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe-mine entra koBulawayo ngolwesine oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi ayisithupha 160 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, China leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcweti zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheni ele retake. Ingcweti zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngenzuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Uhulumende uthi uyathokoza ngendlela ibhizimusi lezokwemba eliqhuba ngakhona ibhizimusi ezweni. Ngimele umsakazo weStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zikahulumende zithi kazemukeli isilinganiso seholo esengezelelwe ngaso umqhatshi sokuphethwe kabili ngedola leZimbabwe i-100%. Iningi lezisebenzi zikahulumende labakhulume lomsakazo bathi limali lithole leli holo emabhanga namhlanje, kodwa ngenxa yokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe bathole iholo eliphansi kulalelenyanga edluleyo. Ababalisi ngabanye babathole iholo labo namhlanje beyikhala ngokuthi kalincedi lutho. Asizweni abanye babo abakhulume leStudio 7.
Hayi, salary le incane kakhulu Sibili, ayikwani lutho. Ihliphele kuseni sageza ngingakabophi le tie, ngingakadli le porridge. Something has to be done. Challenge ukuthi thina ma teachers we are sell outs. Abanye we need unnecessary favors at work, but awusoze kusincede ngalutho. It won't improve our situation. Yikho kuzasinzimela ukuthi si-fix situation le. We have to be united in order to fix this situation.
Uhulumende lo uyasithethisa and ukathesi useprovile ukuthi thina vele singabantu aba-useless ngokuyimadlanyana khonokho asinike khona. Nanjengami ngizitholele 50,000 which is equivalent to 50 US. I'm paying rent 120 US and ngilo mntwana kathesi obhalayo i-olive. Imali ayikwani even i-exam fee, ayikwani rent, ayikwani kudla. I'm teaching here nkayi. Imali nje ukuthi ngisuke apha ngihambe ekhaya lapho engizalwa khona. It's not even enough, uma isikolo zingavalwa. So esh, angazi ukuthi mina ayibe serious. Ngcono amanesi bona befundise. I think that's better.
Ah, mina inhliziyo yami ikuhlungu ukuthi ama-media platforms amaningi ayagcwala ukuthi ama-teachers athola i-increment only to find out ukuthi increment yona leyo it's actually leaving you worse than kustage lapho kade ukhona. Akula into ezakuncedisa ngayo. Ungakhangeli i-rate uzananzela ukuthi increment yona le ivele imali esiholileyo incane kuleyana le kade sivele siyihola. So increment le ivele ayingenzelanga lutho. Worse myself being a single parent, vele ama-responsibility ami maningi. Ngakhangeli isalari le ivele akula lapha engizafika khona. I'm already incapacitated, yes it is.
Lawo ngabanye bababalisi abakhulumele Studio 7 bekhala ngeholo eliphansi abalitholileyo linyanga lanxa bengezelelwe ngesilinganiso sokuphethwe kabili. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sikhangela udubo olubhekane labasakhulayo lokuswela imisebenzi ngalezi izikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Uzulu usola inkulumo yesinye seziphathamandla zezanu PF umnumzana Abdon Mshanyika ongubhishopi ebandleni lenkonzo yehaba kuku Apostolic Faith Mission. UMashanyika uthi akekho ungambopha ngoba eyizanu PF ngokwayo. Umfanekiso wevidiyo kaMshanyika esitsho lawo mazwi ukutshotshozelana labezanu PF ukuthi babulale umkhokheli webandla ele-Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Jamisa iyabhoda ezinkundleni zebulenjini. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi sekubotshwe abambalwa abamabandla aphikisayo abagoqela amalunga edale lephalamende awe-CCC omnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole abetheswa umlando wokutshotshozela uDlakela esililweni somunye wamalunga alelibandla owatholakala efile uMo Blessing Ali. Ababili laba ndawonye labanye abalichumi lantathu sebehlale entolongweni kwesikhathi esedlula inyanga icala labo lingathoniswa. Omunye wabasekeli besikhulumeli se-TRCC umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi balethemba lokuba izokhangelisiswa ngabomthetho lenkulumo kamashayanyika.
Thina njenge-TRCC kosikhulumisana labo emapolisa kubana silungisisa indaba ke ye-violence ngenxathi asikhangelelanga ukubana ke kube ke labantu abathi bona bangaphezu komthetho ngenxa yokubana ikakhulu nxa sisiya kukhetho asonto esizayivumela ukubana umuntu ke beyisigilamkhuba ehambe ke engabanjwanga ngamapholisa njalo kungathonisiswa ngendaba yakhe. So le indaba esizayiphesuwa and asoze samchiya ngenxa yokuthi thina singamasitizeni silala ilungelo lokubana simthathe simhambise ke emapholiseni.
Abaningi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono bayayisola linkulumo besithi ayilunganga.
Kutshengisela ukuthi yona iZANU-PF yakhuthaza abantu bayo ukuthi bebe yizigilamkhuba lezigebenga beyethusela abantu njalo bebefuna ukubalimaza ngokuthi ngamalunga eZANU-PF njalo kasozabotshwe. Kutshengisela njalo ukuthi wona amapolisa lamadala emthethwandaba akalawo amandla okukhangela ukuthi bengakwanisa ukubamba abantu beZANU-PF ngoba babuswa iZANU-PF. Abakho independent abakwanisa ukuzimela bona benza imisebenzi yabo leyo ebhalwe emthethweni.
Okukhulunywa nguMashayanyika ukuthi ngeke yabotshwe ngoba engumuntu weZANU-PF umkhono uthi yinto eyangisayo kakhulu.
Njalo utshengisela ukuthi iZANU-PF yona isizifake ekhoneni isizifake kubandla elinzima lokuthi iqhubekele phambili busilizwe ngoba akukho abantu abangafuni ukubuswa izigebenga lezigilamkhuba okungapheliyo. So sikhangelele ukuthi abantu abaningi bazathi hayi kubuya u-2023 bazobevotela iZANU-PF bazavotela yona i-opposition njalo sibone ukuthi opposition ingawina abantu abanjengabo Mashayanyika bazakangena emajele ngoba beyizigilamkhuba lezigebenga.
Lumsakazo uxhumane lesikhulumeli samapholisa u-assistant commissioner Paul Nyathi ukuzwa icele labo wathi kumele kube yisikhulumeli samapholisa esigabeni senkabazwe lapho okwenzakala khona lesi sehlakalo u-inspector Emmanuel Mahoko. Asisanelisanga ukuthola njalo okuvelela ebandleni labeZANU-PF ukuzwa icele labo kulolu daba njengoba ubelokhu engakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo phezu kwalo. Umqondisi kwezokukhulumisana lokukhitshwa kwemibiko umnumzana Thafazi Wamgwadi emhlanganweni labalandeli beZANU-PF owenzelwa endaweni yezintaba zeRampopo etholakala phansi kukanduna Mapirabana esigabeni seMpirengwa North, uMashayanyika wakubeka sobala ukuthi kumele abulawe uchamisa labalandeli bakhe be-TRCC njengalokho kwakusenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko lapho abathengisi babebulawa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Singekehlukani isihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intengo yamafutha ezimota yehlile ngamasenti akwele Melika ayisithupha. Lokhu kwaziswe luhlangothi lweZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA lamhlanje. Sokuqhamuke udubo lokusilela kwemithi yokulalisa izigulane lapho zihlinzwa esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, UBH. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uMpraxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-4:56 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.